Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera ndira 18/2020. Makateerera kuStudio 7. Nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Joto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinezvo zveizvo tinofanira kutanga zvaonekwa. Ezvino kuti tichiti tichazvitaura, sometimes zvinenge zvisina kumira zvakanaka. It can be too late, nekuti mutemo wakutonzwa wato wako. Saka tiri kumbira kuti mutemo uyu umbomira kuiswa, titange tagara tese pasi kuti tione kuti mutemo uyu wakanakira papi, uri kuuya here kuzoadresa problem iripo. Saka haisi nyaya yangomhanyira kutaisa mutemo, but inyaya yekuona kuti tisati taisa mutemo, mutemo wataisa uyu uri kukwanisa here kubvisa matambudziko anga achisangana nevanhu pakufamba.
Vatyairi vedzimotokari dzinotakura veruzhinji pamwe nezvinhu zvinopfuura nepamuganhu wenyika vochema-chema nemutemo mutsva wakadzikwa neZimbabwe
Revenue. Ana chiremba vakawanda zvakanyanyisisa. Vamwe vacho vari kutobuda, vamwe ndovachiri kuda kubuda. Kune magemu chirubi vamwe magemu anonzi maflood anofanira kunyorwa kuti vanhu vabude munyika. Sekuziva kwedu magemu echirungu ari kuzara zvisingaiti, vanhu ari kumanyora, uyezve anonzi maflood anonyorwa padiri pagore riri kufanha kunyorwa munajuni gore rino rakatozara. Zvibhodho zvekuti vanhu vanyore magemu zvavachiabude munyika zviri kutoshaiwa.
Vana chiremba vakawanda vonyoresa basa kunze kwenyika sezvo vasiri kuwirirana panyaya dzemihoro nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatyairi vemotokari dzinofamba neveruzhinji vachienda kunze kwenyika vanoti mutemo wakaiswa nebazi reZimbabwe Revenue Authority ZIMRA wekuti vazivise hurumende mazita evanhu nezvinhu zvavanenge vakatakura maawa matatu vasati vasvika pamuganhu wenyika zvakaitwa zvechimbi chimbi pasina kutaurirana nevanhu vanobatwa nemutemo uyu. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera chiziviso chakaitwa neZimra ichitiri kutora danho iri senzira yekugadzirisa dambudziko rekunonoka kubatsira vanhu vanenge vachida kupinda munyika. ZIMRA inoti munhu anotadza kutevedza mutemo uyu anobhadhariswa faindi. Mutungamiriri weZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vanoti pabepa, mutemo uyu unoratidza kuva wakanaka asi nguva zhinji mitemo iyi haitevedzwi nehurumende. VaMaguraminga vanotiwo zvakakosha kuti dai vedzimotikari dzinotakura veruzhinji vachipiwa mukana wokuisawo pfungwa dzavo panenge pachiiswa mitemo mitsva inovabata.
Tichiutarisa pabepa mutemo uyu mutemo unoratidza kuti unenge uchiuya kuzoshanda, but kushanda kwaunoita maitirwa zvinozoitwa akasiyana nemanyorerwa unenge wakaitwa, nekuti zvinozoitika paground hazvisirizvo zvinozobuda semanyorerwa zvakaitwa pabepo. Tinenge tichitarisira kuti mutemo uyu usati watombovapo, madrivers akawana mukana here? Nekuti madriver ndo anenge aine marori, madrivers ndo anenge aine mabhazi acho anenge achikurosa nevanhu, ndo anenge vakatakura zvinhu izvozvo nemakombi. Saka kana vachinge vasina kuisa pfungwa dzave ipapo, chinhu chinei chakangotangira kune vamwe kana kumaauthorities achikwanise kunza solution yakakwana.
Vamagurami ngavanoti zvinganetsa pamutemo uyu inyaya yekuti vachikairi vanenge voda kuti vashandise mishina inoratidza zvinenge zviri mumabhege vafambi sezvo vachikwanisa kunyeberwa zvinenge zvakatakurwa nemunhu.
Izvozvo driver ane mushini here unotarisa zvinhu zviri mubhege kana mushini unokwanisa kuziva zvinhu zvakatakurwa? Zvino izvozvo izvo tinofanira kutanga zvaonekwa. Ezvino kuti tichi tichazvitaura sometimes zvinenge zvisina kumira zvakanaka, it can be too late, nekuti mutemo wakutonzwa wato wapo. Saka tiri kumira kuti mutemo uyu umbomira kuiswa titange tagara tese pasi kuti tione kuti mutemo uyu wakanakira papi, uri kuuya here kuzoadresa problemu iripo. Saka haisi nyaya yangomhanyira kutaisa mutemo, but inyaya yekuona kuti tisati taisa mutemo, mutemo wataisa uyu uri kukwanisa here kubvisa matambudziko anga achisangana nevanhu pakufamba.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe Vanyasha Muchitya vanoti kuti mutemo uyu ushande zvakanaka panoda kunyatsotsanangurwa nzira dzekuti mazita evanhu nezvakatakurwa izvi zvinosvitswa sei kuSimra.
Kuti unyatsova uripo zvinoda kuona kuti system yekuti vanhu vacho maoperators emabhazi vanofamba nemacross border varatidzwa here echannel kana kuti nzira yacho yavachasvitsa the list yemanifesto yavo kuzimura yacho, and then zvionekwa futi kuti ichasvikawo ine nguva here. Zvakuda kuti kana vatinosendwa nemaemail zvauda kuonekwa kuti maemail acho ari kushanda here uye akamira sei.
Asi imwe unyanzvi inoongorora zveupfumi vamasimba kuchera vanoti havaoni mutemo uyu uchibudirira nekuti Zimra isati yava nemishina yechizvino zvino inoita kuti zvairi kuda zvive nyore.
Izano rakanaka asi handione richibudirira kurerutsa mitoro yemitero pari zvino. Takatarisa kuti Zimra computerization yavo kana kuti zvavanoshandisa zvine chekuita neumhizha neumhetura zvichiri zvakasaririra zvakanyanya, zvinozokonzera kuti dzimwe nguva information iyoyo isasvike kwavari. Takatarisawo futi kuti mumigwagwa dambudziko ramasaisai, dambudziko guru rekutotiwo kuenda kuri kuitawo magetsi nezvimwe zvakadaro zvinokonzera kuti izvi zviri kudiwa nezimura zvisanyatsa kukwanisa kuita, kana kuti dzimwe nguva vanotumira vanenge vatumira asi nekuti kunenge kusina magetsi kuzimura zvinhu zvinenge zvisinganyatsoshanda zvakanaka.
Urongwa hwezimura huri kuitwa zvichitevera mari yavakapiwa nebhanga reAfrican Development Bank kuitira kuti ivandudze mashandiro ayo kuburikidza nekutenga mishina yechizvino zvino inoita kuti zimura ikurumidze kuwana mari yemitero inobhadharwa nevanhu nemakambani vanenge vachipinda nezvinhu kubva kune dzimwe nyika. Bhanga reAfrican Development Bank rakapa Zimra mamiriyoni masere emadhora ekuAmerica kuitira kuti bazi iri risimbaradze mashandiro aro pakubhadharwa kwemitero. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vakati mari ichabatsira kusimbaradza Zimra panyaya dzekutambira mitero pamwe nekurerutsira veruzhinji nemakambani kubhadhara mitero. Vachitaurawo pakasainirwana chibvumirano chekubatsira Zimra nemamwe mapazi ehurumende, Commissioner General weZimra Amai Faith Mazani vakati mari yavakaona ichavabatsira zvikuru pakuvandudza mishina yavo nemabasa avo pakubhadharisa mitero yakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti hurumende inofanirwa kuona kuti yagadzirisa zvichemo zvavana chiremba sezvavana chiremba vakawanda vava kubuda munyika vachinotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika. Studio 7 yaedza kubata gurukota rezveutano vaObudhaya Moyo kuti tinzwe matanho ari kutorwa nehurumende panyaya iyi, asi nharembozha yavo yanga yachinetsa kubata. Asi tabata mubati wehomwe musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tapiwa Mungofa kuti tinzwe zviri kuitika.
Muzvipatara sezvakanga tichimbotaura nguva yapfuura pana zvachinja muzvipatara. Zvipatara zvedu zviri kuramba zvichishanda nepanene emergency mode yeva kuti pari kungoonekwa vanhu vakuda kufa chete. Zviri konzerwa nekuti muzvipatara hamusi kwazvo zvekushandisa mishina uyezve machiremba akati wandei haapo pavachabasa tichitarisa kunyanyanyanya machiremba makuru nevamakonsaltensi havachikwanisa kunge vacho pabasa nenyaya yekuti ministri vari kutadza kuita kuti muzvipatara munge muine zvinhu zvakakwana.
Pane chirongwa chakanga chichida kutangwa neHigher Life Foundation yanga yakanangana nekubatsira vana chiremba. Nyaya iyi yapapi?
Chirongwa cheHigher Life chakatotangwa zvisinei hazvo machiremba ese haana kukwanisa kunge apinda pachirongwa nekuti chirongwa ichi pachakauya hachina kunyatsopa nguva yakakwana kuti machiremba ese anga achikwanisa kuendesa mapepa kuti vese vakwanise vachibatsirika. Asi chirongwa ichi chakatotanga chiri kutobatsira vanhu ithink about 300 vana chiremba vari kutobatsirika pachirongwa ichi, asi vazhinji vacho vakasara vasiri kukwanisa kubatsirika.
Izvi zvinoreva here Dr. Mungofa kuti izvo kune vamwe vana chiremba vasati vadzokera kubasa nepamusana pekuti izvo havana kunge vakwanisa kupinda muchirongwa cheHigher Life Foundation?
Kuti ringava here iro dambudziko riripo hatingati machiremba ari kuregera kuuya kubasa nekuti havana kukwanisa kupinda pachirongwa. Hatina chiremba mazhinji havasi kukwanisa kuuya kubasa nenyaya yekuti hurumende haisibhadhara mari inokwana kuti vaende kubasa kwacho. Chirongwa cheHigher Life chakangouya kuti chizobatsiridza hurumende pakuwedzeredza mari yemachiremba, asi hachina kuuya kuti chizotora nzvimbo yemari inofanira kubhadharwa nehurumende kuna chiremba. Saka machiremba akawanda hasikwanisa kuuya kubasa nenyaya yekuti mari yavari kuwana kuhurumende haichakwani. Yava mari yakada kuenzana ne100 US dollars panova ndipo pane mari yesalari, mari yemaallowance anoshandwa overtime, mari yehouse, mari yetransport nezvimwe zvakangodaro daro.
Muri kutimi kuna ana chiremba vaakufunga zvekubuda munyika vachinoshandira kunze kwenyika, pane uwandu hwakakura zvakadii hwavana chiremba vatosimbuka vachienda kunze kwenyika?
Ndikakupai nhamba yeuwandu hwavo ndinganyepa, asi sekuona kwatiri kuzviita ana chiremba vakawanda zvakanyanyisisa. Vamwe vacho vari kutobuda, vamwe ndo vachiri kuda kubuda. Kune maegiomes echirungu nevamwe maegiomes anonzi maplabs anofanira kunyorwa kuti vanhu vabude munyika. Sekuziva kwedu maegiomes echirungu ari kuzara zvisingaiti, vanhu ari kumanyora, uyezve anonzi maplabs anonyorwa kaviri pagore. Riri kufanira kunyorwa muna June gore rinori rakatozara. Nzvimbo dzese kuti vanhu vanyore maegiomes yavo kuti abude munyika iri kutoshaika. Saka izvi zvoga zvinotoratidza kuti vanhu vakawanda vari kutobuda munyika ende vanhu vakawanda vari kuda kubuda munyika.
Avo vanga vari mubati wehome musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tapiwa Mungofa vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mapurisa ekuPlumtree anoti akasunga varume vatanhatu avo vanga vachiita mabasa akaipa pamuganhu weZimbabwe neBotswana. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Matsotsi akasungwa aya anonzi aipfuisa zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvaitorerwa nechisimba mari, mafoni, zvekudya pamwe nokubatwa chibharo munzvimbo dzazvinopinda nadzo zvisiri pamutemo muBotswana. Mukuru wemapurisa ePlumtree Police Station Amai Sylvia Mangena vabvuma kuti matsotsi aya akasungwa nemusvechi namangwanani.
Zvandinogara chizviita anokonfirma news ndipolice spokesperson.
Varume ava vanonzi vachamiswa pamberi pedare rePlumtree Magistrate Court nemusi wemuvhuro, apo vachatarisana nemhosva dzinosanganisira kubata chibharo nekuba. Muzvare Agnes Risero avo vanobva kwaMutare vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwechikwata ichi kuchaita kuti vana veZimbabwe vasina magwaro vasununguke mukufamba.
Vanhu vanowanzoshungurudzwa vari kushungurudzwa like nekutorerwa zvinhu. Kutanga madzimai varonyashungurudzwa nekubatwa chibharo nekutorerwa pamwe tumari twavanenge vainatwo, vamwe twavanenge vashanda. Ndo mashungurudzirwa vari kuitwa, vamwe vari kubva vasiya vaurayiwa futi.
Muzari Rusero vaenderera mberi vachiti shiro yao kuona vasunga vachitongwa obva vapiwa mutongo upenyu wavo wose mujeri nekuti kushungurudza kwavanoita vanhu kunonzvisa tsitsi.
Vamwe vanobata munhu vari kana 5. Unenge watora ya munhu bose mune achararama sei. Emotionally, physically, even socially, zvinenge zvatomuaffecta, zvine zvatojemeja kana life yake. Saka ifiwo kuti vanhu ivavo they should be vanofanirwa kupiwa justice, life in jail kana kuto sentence for to death.
Nokuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika uye kushaya magwaro ekufambisa zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kupinda muBotswana nemuSouth Africa zvisiri pamutemo, izvo zvinozoita kuti zvisangane nematsotsi akaita sevarume vakasungwa muBotswana nemuSwechina. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Charity Agnes vanogara iwo muguta reDallas muTexas imo muno muAmerica umo vari kuita mabasa emaoko vachienda zvakare kubasa. Tinokuchingamidzai nemufaro, mungatitsananguriro kuti mabasa api amuri kuita semuzvina bhizimisi.
Company yangu inonzi Immediate Transport. Zvatinoita ndezvekuti tinoendesa vanhu, usually vanhu vechikuru vatisagone kufamba vega kana kuti vari mumahuse vanonida assistance, tinovatora tinovaendesa kumamedical appointments, kumadoctor, kwadentist, kusurgery, anything chinenge chiri medical. Tinoshanda nemainsurance company, then toshanda nemabrokers, but tinogona kuita futi zvekuti munhu anogona kungofona inonzi private pay, anogona kungofona kuti nditakurirewo amai vangu kuvaendesa kwakati o baba vangu. Saka ndobasa rediiroro tinoita inonzi medical transportation. Ameno kana mchiziva ino Uber, isusu tiri medical vision ye Uber.
Makafunga sei kutanga basa iri uyezve muri kuriita muri kupi?
Kutanga basa iri zvakaitika ndoti pandakatanga kusvika muTexas ndakangosanganawo nemunhu aizviita. Saka mukushanda kwandaiita ndaingosevhawo mari ndichisimbudza kuzoitawo business iri, ndokuziva kwandakaita. Saka ndaingobvunzawo mubvunzo, zvinofamba sei, zvinoregistwa sei, but zvakanditorera I think 3 years kuti ndizotanga kubva patime yandakazviziva kusvika iye zvino izvi. Ndinoita ndiri kuDallas, kustate inonzi Texas. Ndinokavha mazisco desa ari muDallas, ndinokwanisa kutakura anyone within that region inonzi Dallas.
Semudzimai zviri nyore here kuti muwanikwe muchiremekedzwa pamabasa amuri kuita aya?
Hazvisi nyore, and it is a boys club. I mean, kana vanhu vachikwanisa kunzwisisa what that means. Kuti I think since ndakatanga business iri muna 2018 January, ndakangosangana nemunhu wani wechikadzi anoriita out of maybe tongoti 25 kana kuti pema owners. Ndakangosangana nemunhu wechikadzi wani. Vanhu vacho vanotoita kakusatemba vanhu vechikadzi kuti unogozoita kurana sei transport company iwewe uri munhu wechikadzi. Saka hazvisi nyore, asi it's doable.
Mashoko api amungapewo vamwe vechidiki madzimai nevamwewo madzimai vakateerera pari zvino pane nyaya iyo yekutanga mabhizimisi?
Chandingangotaure ndechekuti like any other business, munhu unonidza kuva une mari yako capital, then unotofanira kunyatsoita research dzako kuti unyatsoziva kuti zvinofamba sei, zvinodii. Because ininiwo mukuudzwa kwandaizoita pane zvaisirirwa zvandambotaura nekuti ndakambosangana nemunhu aiitawo basa kwavicho ndakatozoziya ndaamukadzi kuti zvinofamba sewo. Saka ndini chingokurudzira kuti anenge afungawo kuda kuita business rake, do a lot of research, and then woitawo make sure kuti wachengetedza kamari kako pasaidi kukavha zvimwe zvo zvaunenge usingafungidziri kuti uchazosangana nazvo mubhizinesi.
Zvingadi mari yakawanda sei kuti munhu atange mabhizinesi seamuri kutaura aya?
Chinoitisa manje ndezvekuti mubhizinesi randiri kuita inini, unenge uchishandisa anonzi mawheelchair kana kuti handicap van, anodhura manje iwayo. I think unogona kuwana one kubva pa 8,000 kuenda pa 15,000, because inenge itori equipped kuti ipinde ma wheelchair kana mairi mukati kuti utakure vanhu. Saka iri rine a bit of a higher cost compared kune mamwe ma business andinoziva. Maybe munhu akaita 10,000 at least for this type of business.
Manga makaita mabasa ehukoti here kana kuti makangofunga kuti aiwa regai ndipinde mubasa iri muchibva mangopinda?
Aiwa kana ndaisatomboziva kana zvemedical zvacho. Kwangove kuti semunhu akabva kuZimbabwe munongoziva unenge une entrepreneurial spirit yekuti handingodi zvongotaramba ndichishandira vanhu. Saka nekuti ndakakurawo futi from a very entrepreneurial, saka ndaingori at the back of my mind kuti ita basa remaoko, do something for yourself. Asi ndandisina hangu any prior background or experience in the medical industry.
Vanenge vachida kuziva nezvamuri kuita vanokuona ipapi?
Pari zvino, because isusu business redu tichiri muprocess yekuita website, but nekuti tinoshanda nemainsurance company yanga isiri zvayo requirement, but tinowanika maoffice edu ari kunonzi muGarland kuTexas. Even pa WhatsApp munhu anokwanisa kutaura. Saka WhatsApp number yangu i +1 817 673 6830 +1 817 673 6830
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Charity Agnes kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tochipinda muchirongwa chinotarisa zvinosangana zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rekusangana nemumwe wevarapi vechivanhu vanoshanda vari muguta reHarare, sekuru Joshua Chigwida, vanozivikanwa nezita rekuti sekuru Nehanda. Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu sekuru Nehanda.
Tinotenda.
Vakawanda vanoda kutanga vaziva kuti sekuru Nehanda. Kunzi sekuru Nehanda izita rakabva kupi nekuti vanhu vanonyanyoziva mbuya Nehanda?
Sekuru Nehanda izita rakabva kuchivanhu, harina kubva kuti kuna mbuya Nehanda. Mbuya Nehanda munhu wechivanhu ndovatinotevedzera mumashure mavo tese isu pakurarama. Tinoteera mumashure mambuya Nehanda. Zvese zvikumashure ndozvatinoteera pachivanhu, hatingoteera zviripo mazuva ano, asi tinoteera zvakabva kumashure. Ndosaka tichishandisa mazita ekudhara iwayo.
Saka imi makawana sei zita rekuti sekuru Nehanda?
Zita rekuti sekuru Nehanda ndakariwana nenyaya yekuti ndozita rakabva muchivanhu chedu. Kwatinoziva kuti ndokwatakabva kuna nambuya Nehanda, ndokwatakabva. Saka kunyange ndikaita murume ndichirishandisa izita rechivanhu iroro.
Touya mubasa renyu ramunoita sekuru Nehanda, ndinonzwa kuti munoita basa rekubatsira vanhu kuburikidza nekurapa. Mungatijekesera here mashandiro amunoita?
Tinojekesa mashandiro atinoita kuti isusu tinobatsira vanhu pachivanhu, hatibatsire vanhu pachirungu. Asi pachivanhu zvemishonga yechivanhu ndoyatinobatsira nayo. Ende tichiita zvechivanhu, munhu akauya kwandiri achida kusanganisa chivanhu nechirungu hatiwirirani. Toda kubatsiranaka nechivanhu, kana kuzodawo zvimwe zvaunozoda tosazoenda pamberi. Asi chivanhu pamberi ndochandiwanzoita nezvacho.
Munei muchibatsira vanhu munyaya dzakaita sedzipi kunyanya?
Isusu tinobatsira munhu nedambudziko rake raanenge auya achitaura. Asi pane mamwe matambudziko ekutika, tinotiwa zvawakuda izvikaisi zvakudawo pamwe kune vemachechi hatizikwanise. Asi kana dziri nyaya dzechivanhu mumatambudziko, tinobatsira. Kana dziri nyaya dzechivanhu, dzingave kurwara nepfungwa, ringave gomarara, ndingakozi zvinowanika pachivanhu, munoziva pachivanhu kana uri munhu wechivanhu panowanika zvakawanda. Zvinoitika pachivanhu zvakangofanana nezvinoitika kumagetsi kuya kuya, zvakangofanana nekuchivanhu. Kana wabatwa nechivanhu ka unoita kunge wagwinhwa nemagetsi. Saka tinobatsira futi zvese izvozvo.
Sekuru Nehanda, tingati imi munee muchinzi muri ng'anga here kana kuti muri svikiro?
Ya, zvatinoita isusu pamishonga yatinobata yechivanhu, handiti kunzwa here muzukuru Jonga?
Ndokunzwai sekuru.
Pamishonga yatinobata yechivanhu isusu tinobatsira munhu anosvikirwa ka. Anosvikirwa wacho kuti abude mudzimu, tinomubatsira kuti mudzimu uri paari ubude. Kana aine chivanhu chiri paari, tinomubatsira kuti chivanhu chibude pachena.
Saka imi munee muchizonzi chii? Munee muri svikiro here?
Ndingati hangu kuti svikiro isusu nekuti tinoita zvese. Kana wakuda zvokuti iwe pabude mudzimu, tinoita kuti tikubatsire nemudzimu, hatikubatsire nemishonga. Mudzimu ndounozobuda wokuudza zvauri kuda iwe, mudzimu waunenge wakumbira kuti ukubatsire.
Kuya wo nyaya dzimwe dzino nyanyo tariswa newakawanda dzekuti vanenge vachiita zvekurapa izvo zvimuchivanhu. Vazhinji vanobva vaisa pfungwa dzekuti vanhu ivo vanogona kunge vachishandiswa zvakare kana mukukanganisa kana kurwadzisa vamwe kana kuroya vamwe kana kuisa zvipotswa nezvimwe zvakadaro. Mungajekesa ipapo.
Apo wataura zvinhu zvinonyanyonesa vanhu kuti vafave kuchivanhu kazhinji kacho. Vazobva kuchivanhu voenda kuchechi. Chivanhu chozovanetsa kuti kuchechi kwokuodzoka kuchivanhu. Wabvunza dama chairo chairo ndotenda nedama iroro mutsokoro. Kana munhu ari munhu wechivanhu zviri paari ega achisvika pachivanhu zvobva zvatobuda zvega kuti munhu aba chakati 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 zviri zvinhu zvechivanhu. Asi akauya akasanganisa muchivanhu hazviite kusanganisa.
Sekuru nehandai nhengo yezinata here kana mamwe masangano anomirira varapi vechivanhu?
Sekuru nehandai nhengo yemasangano anomirira nekuti isu tinoshandira muno muCBB pakati pedhorobha. Saka hatikwanisi kuti tiite zinata chete kana tiri masangano ese anoita zvezinata inenge tiri pasi pawo.
Kanzuri inokubvumidza here kushandira muguta muchiita chivanhu ichocho?
Magwaro tinenge tiinawo nenyaya yekuti kanzuru haitibvumire. Asi zvinoitika ndezvekuti kanzuro vanhu vanozivawo kuti mishonga yechivanhu inovabatsira ivowo chevanhu. Nedzimwe nguva vanomboti mhanyisawo nedzimwe nguva votiregerera nekuti tichiita zvechivanhu.
Tombodzoka muupenyu hwenyu sekuru nehanda. Zvekubatsira vanhu nekurapa izvi makazvitanga riini uye muine makore mangani?
Zvekubatsira vanhu nekurapa ndingangoti handa kuzvitanga, zvinhu zvekusiyirwa. Ukasiyirwa imba yakavakwa kudhara unongogara woga watoo mumba imomo. Ndingangoti handingataure kuti riini nekuti vakandisiyira ndibaba vakazoshaya zvavo nana sekuru nevamwe mudzinza. Asi pane vamwe varipo vatiri kubata navo vachiripo kwakuita basa iro nekuti zvinhu zvekusiyirwawo nevabereki. Zvekuti unongokura uri pabasa uchinzwita chakati takaruchiona kudzimara wazonzaiwa hauna rimwe basa rauchaita wakuchiita zvechivanhu.
Aiwa tinotenda zvikuru sekuru nehanda nekuwana nguva yekutaura nesu. Onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda nemiwo vateereri, tinotenda nekuteererawo chirongwa chandationa Jonga. Ndikutendawo newe muzukuru nevamwe vese veStudio 7 tikutendai.
Manga makateerera kuna vaJoshua Chigwida vanozivikanwa nezita rekuti sekuru nehanda muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinokurukura zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Mutevedzeri wemutungamiri weMDC inotungamirwa namuzvare Tokozane Kube vaObert Gutu vasiya basa. Kuti tinzwe zvaitika muchidimbu vaGutu, chicha pakuti musiye basa.
Sounyora kwandaita rei muchirungu ndanyora ndichiti ma personal and private reasons. Saka ndakupinza mushona ndikangoti mareasons acho ndeyekuti nde anonangana neupenyu hwangu. Hapana zvakawanda zvandingataura kusiya kungoti ndinoshaya manzwi chaiwo anonatsokudedemura zvandanyora nechiyungu kuti private and personal. Aa kuzvitsinira kuti ndo zvikonzero zvacho zvinonatsobuda zvakanaka zvakadzeka zviri mururimi rwechirungu.
Aiwa tinozviziva. Mazivisa bato renyu here vaGutu?
Hongu ndazivisa bato rangu. Vose vanofanira kuti vazive vaziva.
Veruzhinji vangada kuzivawo kuti zvamasiya basa iri vaGutu muchange muchiite mune ramangwana renyu.
Rei, patikaranga tinoti zvine munyu ndo zvinei. Ndagara ndiri gweta kaini. Ndinoshanda basa rougweta. Ndakaritanga basa rikubva ndiri kudoko chaizvo, ndine makore 23 kusvika nanhasi. Saka zvakuita zvakawanda hazvakawanda. Ndinongoti zvine munyu ndo zvinei. Ngationei kufamba kwenguva kuti kana pane zvimwe zvitsva zvinenge zvichizoitika zvine zvichiitika. Asi pari zvino ndinoti ko zvine munyu ndo zvinei.
Aiwa tinotenda vaGutu, nguva ndo inenge yaita shanje. Nayo hurukuro yataita navaGutu tabva tasvika kumagumo echirongwa chenyu. Anokuonekai manherano uri musi wemugovera. Ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.
Thank you. So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 kuzivandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ikomiti ebona ngobudlelwano lamanye amazwe kumanyano wamabandla aphikisayo ePoland, International Re-Engagement Committee ihlangene lomphathi intambo kahulumende umnumzana Sibusiso Moyo izolo eHarare, lapho abacubungule khona indlela zokuthi eZimbabwe libe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe. Ibandla le-MDC lithi lisahlolisisa amahofisi alo kulandela ukungenelwa ngamapholisa abehlome ngemibhobho izolo, isithi adinga izikhali ezilakho kusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni. Asebeluphele labo baphaka sebephatheka emkhosini wokugola amacimbi emapulazini aseGwanda, besithi bakwenza lokho ngoba befuna ukubhadalela abazukulu indleko zesikolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa wona lo umsakazo. Ibandla le-MDC lithi lisahlolisisa amahofisi alo kulandela ukungenelwa ngamapholisa abehlome ngemibhobho izolo, esithi adinga izikhali ezifana lembemba ezilakho kusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni, kodwa abikwa engatholanga lutho. Amapholisa la abikwa abelencwadi ewavumela ukugoduza amahofisi e-MDC, i-search warrant. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokwesaba okukhulu elizweni okudalwe ngabaziwa ngokuthi ngamashurugwe abahlasela abayimba igolide bebathathela impahla zabo. Umgcinisihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo usichasisela lolu daba kanye lamalungiselelo okwethulwa kombiko oqakathekileyo waleli bandla ngolwesibili.
Okukhona ukuthi thina icala kasilalo, njalo asilasizathu sokuthi sidinge ukuthi bafunani. Esimele sikwenze njengekhokela ngobaba uChamisa yikuthi sikhangele emahofisini ethu ukuthi laba abantu bathe bengena ngabachiyanga behlanyele into zabo abazabuya sebezezilanda kusasa bethi besidiphi. Ngoba sebekuzama lapha yikuthi batshintshe imibono nemicabango yabantwana baseZimbabwe ngodubo lolu esilubonayo ukuthi abantuibuzana ukuthi senzeni, bona sebefuna ukujikela inyoka ngapha ngakithi, kukhanya ngazani thina ethu sibabi ngokuthi bona sebehlulekile.
Kathesi lokho elingezwa emapholiseni, njalo likuyini elizakwenza njengebandla ngalolu daba?
Thina kayisithi esibiza amapholisa, amapholisa yiwo abuye kithi besithi bayeswa kuthiwa sile lamabhemba la asetshenziswa ngamashurugwe okungamanga. So thina bevele sesizizwile, so besikuvele sibamelile. Bona yibo abadinga thina, thina sidingi bona. Thina sidinga inhlalakahle kazulu, ngoba thina esikubonile ukuthi baphumelele ngezandla, akulanda ukuthi abantu pholileyo.
Ye, kodwa isisusa sendaba singaphi?
Isisusa sendaba ngesokuthi bona thina sikhuluma ngodubo esilibona kuleli lizwe. Ngabafuni ukuthi indaba zokuthi akulamagetsi, akulamanzi, akulamali, akulamisebenzi sokuyinzila, abafuni ukuthi kukhulunywe ngakho. Senza ngazani zonke into ziraithi, so sihlela ukumela ilungelo likazulu.
Selingaphi ngamalungiselelo okuthi umkhokheli wenu ayithule umbiko oqakathekileyo webandla ngolwesibili?
Hayi, amalungiselelo esibinaso ekhatshana. sesimelele nje olwesibili ukuthi ubaba upresident uChamisa azise uZulu abe kumomenti.
Alesabela ukuthi mhlawumbe ungavinjwa njengeminye imihlangano.
Hayi, lokhu phela kuzule asinto asonto singazibuza ngayo. Azazama ukuvimba. Kungenzakala ukuthi acine vele engafanelisanga ukuthi aqhume nabantwana baseZimbabwe. Kodwa kukhona ukuthi azisoze sakhe umuzi ngenduku. Izani seyasebenzisa induku kangelani ukuthi lizwe lingaphi. Thina njengebandla leMDC asisebenzisi induku. Sisebenzisa umlomo ukuthi lingaphi lizwe laseZimbabwe.
Ngemva kokwethulwa kombiko lowo kukhona yini okuzantshintsha? Ngoba iningi lithi ibandla leMDC lalo akukho kunenge likwenzayo ukuthi liguqule isimo eselizwe.
Anxa besithi akukho kuningi esikwenzayo, mina kuyangidida khonokho ngoba indaba ekhona ngeyokuthi yonke into lapho ngamalungelo ethu khona esesizame ukuthi siyenze izame ilokhu isalisa. So nxa kulabanye abathi bona banombono ongcono kunalowo siwubonayo, sikhuluma kunjenje abanye abalandeli basemajeli, sikhuluma kunjenje abanye abalandeli bezilonda zodwa, iningi labo phandle lapha sebesesaba ukuthi bazakhanyela ngamabhinza. So nxa laba abathi khona thina sesiphelele, bona bangaphelela abake basincuka indlebe ukuthi banambuno bani abangancedisa abantwana baseZimbabwe. Ngoba limpi ekuleli lizwe aso yimpi ye-MDC yodwa. Thina njenge-MDC yithi esivumileyo ukuthi sihambe phambili, njalo naba esibashiye emva besilandela impi yethu sonke. Abantwana bangaphethe indlini apha ngenza indlala njengoba kuvele kuyesabisa ukuthi asidli ma sesiyasaba ukuthi nango abantu bethu ukuthi kulala sibakhanye sosokusezandleni zethu sonke. Thina njengebandla leMDC sibone ukuthi sihambe phambili, into esizaqala ukuthi sinqabe ukuthi ayibashaya thina, kodwa kumele sinikeshe yokuthi emva ngasikhanyeleni sisonke njengesizalwane isibele into yabantwana bethu yakusasa.
Lo nkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla leMDC, asenelisanga ke ukukhuluma lamapolisa ngalolu daba. Ikomiti ebona ngobudlelwano lamanye amazwe kumanyane wamabandla aphikisayo oePoland, e-International Re-Engagement Committee, ihlangene lomphathintambo kahulumende umnumzana Sibusiso Moyo izolo eHarare, lapho kucujongelwe ukuthi eleZimbabwe lingangena njani kumanyano we-Family of Nations njengamanye amazwe, ngoba izijeziso zenotho zikuvimbele lokho. Isikhulumelisa leli bandla umnumzana Phukeni ukugcizelele lokhu lomhlangano kumsakazo we-Studio 7. Uthi unkosazana Khuphe uthi sebezasebenzelana ndawonye lomnumzana Moyo kulolu daba. Umnumzana Moyo laye ugcizelele wathi kuqakathekile ukusebenzelana ndawonye lePoland ukuthuthukisa ilizwe. Lanxa iningi lezifuyo lacuba ezigabeni eziningi zeMandebeleni, ikakhulu eMathebeleland South, abanye bathi ezinye izifuyo seziqina ngenxa yezulu elikelana okwensukwana ezedluleyo. Ukuzwa okuninga lolu daba, sixoxa lomnumzana Ernest Malandu, isakhamuzi semzimunye khonale eGwanda North, ongomunye osezama ukulima ngalezi nkomo. Umnumzana Ncube uthi indlala ibhahile kulesi isigaba, njalo ungomunye wasebegugile abathola usizo lokudla kunhlanganiso ezizimeleyo lanxa kungeneli.
Sikhuluma nje kathesi, mina ngisensimini sikhuluma nje ngibophile nje ngiyakhulula ngoba ukuze inkomo sengani kuqinaqinile, kodwa-ke abantu labo bayazama, abanye abakhwanisayo abangalalutho ke vele bazange bayezima. Kulo hlelo lolukhona okuthiwa i-credit iyancedisa, mina ngingaluboni lapha kulesi sigaba. Angazi ukuthi ngincedisa njani, ngincedisa abanjani. Sima size abantu bayazama, kodwa-ke abanye basebenzisa khona ukuthiwa ungigashopho lo.
Kodwa umumbu usungunjani, ukhona yini?
Hhayi, umumbu awukho emasimini, kuyakhona kumila.
Lithe inkomo seziqinaqinile, izulu lokhe lisina?
Ngalithi ngapha liyaqalinga, liyana kwezindawo lingani. but lapho ngikhona kathi ngisehlukaniswa ngomfula lokuthiwa ngumntu owethu ngaphana ngale vileshaka phakathi phakathi khonapho nje kuke kuyakuthizakhiza kwamala ngamani ayedelileyo kathesi nje kulamayezi kuphela kula zulu so ngake ngithi ukuthi izulu lakipho but engakutho ukuthi kuyalimeka nxa ule mpahla zokulima ukuhlanyeka kungamnika nxa uhlanyeka
ye manje ukudla lokhu kuyaphathisa yini kakhulu sinanzelela ukuthi vele kuyabe kungekho kunye okokudla
ma uvele isizanti angithi ukudla lokhu khona kuyabe kulekula nje wena ovele ungalaluti okwesicebo lokhu vele sakhulume ngakho ngoba vele nxa ungalamafutha kwenza kudla khonokho kukhona sidla khonokho kukhona akula ndaba mbe kulamafutha mbe kulamafutha kodwa-ke ukuphathisa kuyaphathisa ngoba vele yakuvele ungalakho
baningi abatholayo ngoba kukhanya lalaba abalabantwana abasebenzayo labo bayalamba liyalibone beyibala limizi kumbe kuyathiwa hhayi lina liyathola mbijani
ngibona abantu bephiwa nje ngendlela yakho ukuthi baphiwe imizi yonke baze bakhiphe ukuthi inelisebenzayo lingavelahole okwangalezi nsuku sakubona ngaleyo nje okutho ukuthi ngenzakala ukuthi kuba khona kweminyango abanye abantu ababeqayo kumbe bephambanisika ukubhala kumbe kuphambanisekeni njengokuthi zento zake ziphambaniseke aa
lowo ngumnumzana Ernest Malandu isakhamuzi semzimunye eGwanda North. Asebeluphele labo sebephatheka emkhosini wokugola amacimbi emapulazini aseGwanda besithi bakwenza lokhu ngoba befuna ukubhadalela abazukulu indleko zesikolo. Lokhu kuza njalo ngesikhathi iningi emaphandleni libhekane lendlala embi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela.
Akubizozwayo emaplazini abalisi leThimba Farm ethindeni kofakazi kane leDeep Four esiqinini seGwanda lapho abantu abavele endaweni ezijeneyo zelizwe bethe gwaqa ukuzogola amacimbi ukuze baziphilise. Laba bantu bahlezi ematendeni lemshasheni egangeni njalo bathuba sukuniswe ludubo olusemakhaya. Unkosikazi Gladys Ncubo leminyaka yokuzalwa engamajuma ezificaminemibili lanhlanu 85 usuke emzini wakhe esengezani esize emkhothini omacimbi eThimba Farm. Uthi udubo lokunakekela abazukulu ngemva kokubhujelwa ngabantu bakhe ludale ukuthi asukumele phezulu esizwa ukuthi sekulamacimbi.
Ensengezani ngiyahlupheka ngilabani abantwana baphela ngizihlalele ngilosisi wamoka 1926 mina ngezalwa 1935 umntana wami wafa wachiya abazukulu esikolo kufuna imali khonapha ngikwanisa ukuhamba ukuyale ngiyadinga bona ababangakwazi ukukhama lami ngibakhamele baza nginika lami imbasela badalela abazukulu bami esikolo. Into engisusa kuze ngibuye lapha angilenye iplan engayenza.
Esinye isakhamuzi esivele sengezana unkosikazi Magadalini Dube oleminyaka yokuzalwa ngamathuma esithupha lasificaminemibili 68 ukhala ngokuthathelwa amacimbi ngabanikazi bamaplazi lapho bebathola bewagola.
Lowo mnyaka hhayi mubi sibili indlala isithwele senzima sagcina sithi singene emapulazini emapulazini bayasiqotsha bazigijimisa asakwazi ukuthi siye ngaphi siphilele ngaphi so khonapha hlezi nzima lokuthi siyathina sisakwazi babe basithathela amacimbi basithathele konke so ukuthi siqonde ngaphi ayi singabamba siyakhanya ukuthi ekhaya abazukulu bayadla labantwana bayaphila le mpuphu siyathenga besicela ukuthi labathengayo basithengele ngentengo ephezulu ukuthi izinto zonke ziyadula.
Eplazini leDeep Four sixhumane lomnumzana Vincent Moyo layo leminyaka yokuzalwa engamathuma esithupha lasificaminemibili. Uma uthi usele mnaka emithathu egola amacimbi kuleli plazi njalo uthi lo nyaka wazange aba maningi ngenxa yokungani kuhle kwezulu.
Abekhona kwasuke sithi ukuma kwezulu laphana lasengana ayama kodwa ade vele khona mancane lidezi libuyile izulu kathesi avumbuluka sibili wona lamalanga akhanyayo hayi asikho thina nje ngathi ukuthi ngize ngithole imali yokuthi ngiyethenga impahla ngabe khona laba amacimbi lathi basiphathele impahla kathi sithenga amacimbi
ngaphandle kwezalukazi labokhulu abanye abakade begola amacimbi bagoqela izisebenzi kahulumende ezibalisa amapholisa lababalisi. Ibhakede elilodwa lamacimbi belithengiswa ngamarands angamakhulu amahlanu 500 rands khona legangeni. Abanye abagola amacimbi la ngendlela yokuziphilisa bavela eBedbridge ezishabane kanye lasemperengwa. Ukuvulwa kwezikolo sekutraining labazali lisehluleka ukubhadalela abafundi indleko zesikolo. Unkosikazi Santa Mabuya oyestezi uthi njengabazali babhekane lodubo lokubhadala indleko zesikolo.
Silobuzima babantwana njengoba izikolo zivuliwe zinje, asilamali. Ibhuku elilodwa i-counter book liyenza $38 lilodwa. Konapho umntwana ufuneka amabhuku angu-24. Shuwa ubuzima esikhangelane labo bunzima kakhulu. Konapho ekhaya lokudla kwakhona akukho, angiholi. Konapho ngicabanga ukuthi ungcono bengahambi. Angikwazi ngiqalisele ngaphinsi yangaphi.
Ngaphandle kwendingeko zesikolo, abafundi babhekane lendlala elakho kudala ukuthi bengayo esikolo. Kodwa amantombazana wona abhekane lodubo oluphindwe kabili kuthi unkosazana Pamela Ncube owesidezi.
Sikunzima lo nyaka abantwana bazahlala phansi. I-school fees ziqansile, amabhuku adurile, ama-uniform ayadura. Sinavele ukuthi lodubo oluningi kakhulu indlala. Ami ngije ngikhuluma ngije ngilambile. Wathi uma umntwana uyahamba edleni futhi sikhulume abantu abantu njengabantu abangamankazana. Amaphethi phakathi eli-$120 bahambe bethini abantwana.
Umqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Women's Development Association of Zimbabwe Waters, unkosikazi Juliet Nkiwani, uthi kulobunzima obukhulu emaphandleni.
Khona ukuthi abantwana bahamba bedleni bethwele mphakobana bakwazi, kulobunzima kakhulu kakhulu kakhulu.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa babhekane lendlala embi kuleli njalo bafuna ukuncediswa ngokudla kulandela ungani ukuhle kwezulu kumnyaka edlulileyo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Eseselithiya ezandleni zikaChris Gande weStudio 7 okwesikhatshana.
Lingalithola njani izilukandaba mthwakazi omuhle? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lo nkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Siqoxa ngokungethembeki okuthiwa sekubhahile kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetsheya. Okokuqala, ngiyakwamukela kuhlelo.
Lami nyabo.
Ya, ungasitshela mama ingendaba zenhlanganiso ezithiyeneyo ezibunjwa zisungulwa ngabantu abavela eZimbabwe. Sizwa kungani kuthiwa kulokungathembani? Ungasitshela wena ngokuzwa kwakho ukuthi kuhamba nje.
Kuthi nxa sisemazweni abantu siyatshintsha, sabe singasathembani. Abantu babengasathembeki.
Kubangelwa yini lokhu?
Angazi, ngoba abantu bengafika lapha. Abantu bafika lapha bajintsha angikwazi ukuthi kuyabe kunjani, ngoba even lokuthengisana lokwenzana kwesinye isikhathi abantu bengafika lapha abantu babengasathembekanga, bajintsha angikwazi ukuthi basebeguquleni.
Ye, akusithele ngalona lolu daba lokuthengisana. Sizwa kuthiwa bakhona abanye abahamba beyotshela iziphathamandla ukuthi uzibanikala amaphepha.
Ayeya, le into yeke yaduma kudala sibili, especially lapha abantu basafika. Ye, babantu bathengisana.
Kuyaba kungumona wani wono?
Asazi, abantu abaningi abanye ngathiwathi ngakhuluma ngamazimbabwenzi bathi vele ukuthi uhlanganisa amazimbabwenzi anye bakuthi ukuthi amazimbabwenzi amazimbabwenzi asithembani. Yikho zama ukuthi singahlanganisa abantu kumbe abanye abantu bona abangani babe belungile behlangane, ngoba abanye abantu ukuthembana lamazimbabwenzi abakukwanisi ngoba Yebo, sasifika lapha abantu abaningi befonela iziphatha amanzi ukuthi lo ngubani simbonile lapha kala maphepha sebantu bese bethengisana.
Manje okwemali lokho esikuzwayo ukuthi abanye bayabumba inhlanganiso belenhloso yokuthi batshontshe imali yangikhona. Kuyenzakala yini kumbe ucabangelana?
Kuyenzakala. But esikuthi ukuthi abantu bethembeke, abantu into lezi yenzakala abantu abaningi abanye babebitshela kwezinhlangano. Abantu bakhuluma into engxenye abantu babechayela imali eziningi. Then umuntu owabe ele mali ebese nyamalala.
Sizwa kuthiwa bakhona njalo abanye ababe bethumela imali ekhaya besithi bayakhelwa izindlu, bona bethumnyezelwa imfanekiso yezindlu zabo makhelwane. Usuke wakuzwa kunjalo yini njalo kubhahile na?
Kulokhu vele into eyenzakalayo sibi, ngoba nyazo abanye babethengele izimota engxenye izihlobo zifike zithengisa izimota. Leyo into eyenzakalayo ukuthi ungathumeza imali ekhaya abantu bebethathi imfanekiso yabomakhelwane bethi yikho sikwenza wena lokhu uthumela imali uthumela imali. But ngapha abantu babengakwazi eBritain lakho abantu basebenza nzima ngoba kunjena ngapha kuhlala kuqanda njengathi ngabe siku-Northern England. Kuyawufana ukuthi ukhuthumeza indlu ngoba kuyaqanda abantu basebenza gadalala bethi ngangithi ngincedisekhaya kumbe ngithi ngizikhuphuze ukuthi mhlana ngoba kula muntu ofuna ukuthi ehlale kuleli lizwe ethi kumbe mhlana nxa ngiqeda ngibuyele ekhaya but kwazuthi ngale bakuhle imali.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga abalaleli, ngithemba liphilile. Ningalala nela, ngiyabonga.
Lo-ke bekungunkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami ngu-Chris Gandhi, asidibaneni njalo kuviki ezayo lilayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana namhla sixoxa lo nkosazana Sokoluhle Ndlovu umbalisi eyisiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sihlaziya impilo yababalisi besifazana kanye lamantombazana afunda emaphandleni ngesikhathi ababalisi bekhalale umsebenzi.
Abafanele besifazane yiloko kakhulu ababhekane lohlupho lolu kakhulu. Bakubona ukuthi vela abanisi bangabafazi khonokhu lokuya ukwethusela abantu abakuthiwa abafazi bayathusela amasinyane besabe njalo futhi khonokuthi ngabe babagcina kakhulu izimuli. Kuba nzima kakhulu ukuthi nakonke ukuphila kwabo besemaphandleni khona ngale kumele aphendule ngapha kumbe edorobheni siye emolweni. Imabhasi akhwelile kakhulu umbalisi ngeke aze akwanise ukuthi ziki ngaziki akhiphe imali edlula i-100 rand ebuyela endlini kuwamaziki amabili azima ehole ngapha kumele athenge ukudla ngapha kumele ahambise abantwana esikolo. Vele sekunzima kakhulu kokuqina sokuthi imuli eziningi zazibona sezipilika ngakhonokho.
Kule nhlanganiso eziyake zinika abantwana laba abangamantombazana impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini ama-sanitary pads kumbe zibafundisa ukuthi bazithungela wabo, liyababona yini khona ngapha ezikolo zemaphandleni?
Babala lesikhathi sokubuya kwezikhathi ababuyi kodwa abantwana labantu abathwele nzima abanye bacine vele engasabuyi esikolo ngoba vele engavele aziphambanise ka-1 esesiba nenhloni yokuthi iviki yonke enjani engasabuyi esikolo sokuphambanisa ekufundeni kwakhe khonokho ngoba akalazi imfanelo zokusebenza. Inhlanganiso lezala ziyabuya ziphinde zidonethe ka-1 bese behamba. Kulabanye abaqalayo nebhokhomwane abalakho okubancedisayo ngoba khathesi intengo yamaphizi vele isiphezulu kakhulu.
Kodwa inani labantwana abangamantombazana lilungile yini lalo ezikolo kumbe liphansi kweli labafana?
Inani lamankazana lokhe lisehla mbijana mbijana. Abanye babakuyehlisa yikuthi khonokho ukuthi isimo selizwe asimanga kuhle basela imali zesikolo. Bekune ngokuthela izinto abanye abantu abaqine sebeyengeka yokuyakwenza yabona kulala abantu abakhorokhozayo abamaligama engaziwa abakhona yini wayengela ekuceleni abantwana besiyakwenza nabo besesengaqedi nasesikolo.
Bakhona abanika abantwana ukudla kumbe babuya nje belambile esikolo?
Ukunika kokudla kusakhona ikakhulu ezikolweni zeprimary. Nxa ukhangele ezikolweni zesecondary akula. Kwakungukuthi emekhaya ke bekungela kudla, umntwana nalana uzabuye elambile, tshona elambile abuyele futhi ekhaya kunjalo nje. Abanye kungeke kudliwa ekhaya kanye ngelanga ntambama, ekuseni evuke njalo ehambe i-distance ende zezofinyelela esikolo evele engadlanga zokufunda kocela ngasaphumeke.
Manje kuyathembisa yini ukuthi uhulumende engalalela izikhalazo zenu njengababalisi alengezelele iholo?
Ngokubonga ngoba umkhokheli we-finance umthule ekhulumile ukuthi khathesi uhulumende akalamali yokuthi abhadale ama-civil servants. So lathi asikwazi simelele sikhangele nje ukuthi kuzahamba njani, ngoba kodwa ithemba seliphansi ukuthi bengasilungisele.
Manje libona kuphetha ngani khonokho kuswelakala kwemali yababalisi lezomnotho welizwe eziphathise abantu nzima?
Kuyathuma sekusiba nzima ngoba phese kubona ukuthi kwezinye izikolo, ezikolo ikakhulu ezisemadorobheni, abazali bo asebebhadala ini amatitsha ukuthi bafundise abantwana kuma-extra lessons. Kodwa nasesikhala lala basebemaphandleni abalabazali abangakwenelisiyo khonokho bazakwenza njani? Uzabona ukuthi i-education izayehla phansi kakhulu ngoba abantu ngabanye basezele kukwani, abalabazali bazele kukwanisa ukubhadala imali lezo zama-extra lessons ezibhadala ngama-US bazayenza njani? Ababalisi abanye bakhona emsebenzini kodwa bahlezi abafundisi. Ngesaba nje ukuthi kuthiwa ungabangekho emsebenzini uzaxoshwa, kodwa sikwazi ukuthi bahlezi nje abafundisi ngoba bakhala bethi imali encane. Abanye balandikenza amabhizinisi ezikolo khona bethengisa amabhuku lokunye.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Sukoluhle Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, sixoxelaye esenyathi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Ke yomculo ka Master KG lo nonxebo esithi Jerusalem. Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela iKomiti yePolat
e-international re-engagement. Ithi isizasebenzelana ndawonye nomphathi ntambo kahulumende uMnumzana Sibusiso Moyo ekuboneni ukuthi eZimbabwe liba lobudlelwano obuhle lamanye amazwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.